ya kwaita family basket re continental candle of Zimbabwe even though arinonyaho dera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura sitereke kwakonzereswa maonero angu ini nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera with effect from 2 August 2022 gazette price yediesel for example $1.74 yakaderera kubva $1.80 muna June. Maonero zvakare blend petrol yakaderera kusvika $1.60 kubva $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. And it's zvamunoziva mutengo wefuel unoafekta mitengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereriwo. Uyewo zvakare makaona mafunda achangopfuura Zimbabwe dollar yatomboa appreciata. Because iri hayo volatile, but exchange rate tamboona ichiappreciata. Izvozvo zvinoafektawo zvakare mitengo yezvinhu, zvinoafektawo zvakare cost of living. Saka kuderera kwefamily basket kuri kunyanya kukonzereswa maonero angu nezvinhu zviri izvozvo.
Chiitiko chakadai Dr. Chitambara, chinhu chitsva here kana zvinogara zvichiitikawo zvekuti mari inodiwa nemhuri inogona kumbokwira ichidzika saizvozvi?
Chiitiko ichi makatarisa kuti muZimbabwe chiri asi nyika dzakasiyana siyana zvinoitika kuti mwedzi uno zvichida family basket kana kuti even PDL yanga iri palevel 10,000 mwedzi uno yaderera. Zvinoitika zvinongodependa nekuti inflation yakamira sei. Inflation sezvinozive inomezha kukwira kwezvinhu muekonomi. Sekana zvisiri kukwira nereti rakakura zvinogona kuitawo zvakare, zvinobatsira in terms of my real income thevanhu, zvinobatsira in terms of what an ordinary family would require pamwedzi wega wega, yatingati family basket or yatingati PDL.
Tiri kunzwawo veconsumer council of Zimbabwe vari kukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naive vezvitoro?
Kuekonomics tinei mashoko ekuti normally maprices they are tick downwards. Zvichireva kuti then though macosts ekugadzira zvinhu akadererei, zvataura takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika, ingatombomire iri pamalevel airi, but tikashoma kuti mitengo yezvinhu iderere unless macost acho, for example macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, cost of energy, because ari kukwirawo yavo macost yayo. Saka akakwira ete higher rate than kuderera kwaita ngatiti mitengo yemafuta. Zvinongoreva kuti zvizvinongotongokwira, but zvava kukwira maybe ne rate inenge iri pasi.